vachitaura nezuro maneru nevagari vemumusha wesimulale uri pedyo nemuganhu wenyika iyi nezimbabwe vamasisi vakati zvirango zviri kukanganisa vanhuwo zvavo muzimbabwe kwete vatungamiri zvopa kuti vagume votyora mitemo munyika mavo
Rombo wadzika midzi muZimbabwe huri kukonzerwa nezvirango zvehupfumi hwakatemerwa pavakidzani wedu zvirango izvi zvakafanira kubviswa nokuti ndizvo zvotuma vana veZimbabwe kuita zveumbavha muno muBotswana nekunyika dzimwe dziri mudunhu reSADC
vamasisi vakadzokorora kurudziro yavanogara vachipa yekuti zvirango izvi zvibviswe vamasisi vakaenda kumusha uyu kunotsanangura nezvematanho ari kutorwa nehurumende yavo akanangana nekupedza kupiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe vakakumbirisa vagari vemumusha uyu kuti kusava nekurwisana nezvizvarwa zveZimbabwe nokuda kwekupiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi vachiti zviri kusundwa neurombo hwapfunya chisero munyika mazvo
nzara haina kunaka veduwe umbavha huri kuitika munzvimbo yenyu huri kukonzerwa nenzara yarura pakati pevavakidzani vedu kudivi rezimbabwe
asi vajohn pamire avo vanova sachigaro wedunhu rebotswana mubato rinopikisa recitizens coalition for change vanoti vamasisi vanofanira kutaura chapamusoro uteme muzimbabwe kwete kurova imbwa vakaviga mupini
inini zvangu mashoko aitaurwa namasisi aya ndakatarisa ndee ushamwari havasi kutaura pakuda kubuda pachena chinhu chiri kukonzera kuti muZimbabwe mune urombo hurimo
vanoti kudya nokodze zvironda kungave chikonzero chingaita kuti munhu aite zveumbavha
munhu anenge apara mhaka anofanira kuti atongwe zvichienderana nemhosva yadi yaapara hatingari hanzi nokuti ndanishambura kukakumbira nokuti munhu anogona kukumbira
nyanzvi munyadzi zvokudyidzana kwenyika vachidzidzisa pauniversity of botswana vamo blessing jovu vanoti mashoko avamasisi anokurudzira kusateerwa kwemitemo
if you compare zimbabwe nerwanda zimbabwe has got so many minerals in a potential yakawandisa but with the little that they've got in rwanda yakutobudirira isu mazimbabwe very intelligent tine maminerals saka chii chinotishayisa kuti tisumuko for the bread basket of africa and we can return to be the bread basket of africa so the first thing that yatinokwanisa kugadzira maleaders edu is very open is very well known that they are corrupt
gore rakapera zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakarohwa zvakaipisisa zvikafa chimwe chechitatu chakaitwa kafira mberi nevagari vemumusha wevebonong mushure mekunge zvavanikwa zvichitinhira mombe dzevarimi wenzvimbo iyi kudivi reZimbabwe mukuru wemapurisa munyika vagodwing matanga vakaudza vatori venhau kuti kushaya zvikwanisiro ndiko kuri kupa kuti vasakwanise kuendesa mapurisa akawanda kumuganhu nebotswana mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaumbawo chikwata chemakurukota kuongorora nyaya yekubiwa kwemombe kubotswana mushure mekunge zvaonekwa kuti mamwe mapurisa aingoita zvouori achishanda nevaiba mombe kubotswana panyaya yezvirango vamunangagwa vanoti zimbabwe yakatemerwa zvirango mushure mekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema asi nyika dzakaita seamerica dzinoti vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende vanofanira kumira nyaya yekutonga nedemo kubirira sarudzo nouori kuti zvirango izvi zvibviswe vakatoudza nyika dzemudunhu resadec kuti zimbabwe ikasatsiurwa inoramba ichideura ropa mudunhu resadec ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini shingirai madondo